Kufa kwaita vashiri kwaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kunyange hazvo madande mutande Facebook, Twitter neWhatsApp anga azara nenyaya iyi pazobuda zuva.
It is the sadness that announced the passing on of our Minister of Lands, Agriculture, Water and Rural Resettlement, Air Chief Marshal, retired Terence Shiri, who passed on this morning. His death came as a great shock to all of us. May his soul rest in eternal peace. Details of the arrangements will be announced in due course.
VaMnangagwa havana kutaura kuti chakonzera rufu rwavashiri chii chaizvo. Kunyange hazvo vanga vave nemazuva vachirapwa, vashiri vakatadza kupinda musangano wemakurukota ehurumende nezuro mushure mekurwara kwavanga vachiita. Zvinonziwo mutyairi wavo akafawo mushure mekurwara kwenguva pfupi. Kunyange hazvo zvichinzi wafa wanaka, imwe nhengo yesangano reIbhechi likaZulu vaMbuso Fuzwayo vati havasi kuzoregerera vashiri zvichitevera kuurayiwa kwakaitwa vanhu ne5th Brigade kumatebeleland nekumidlands.
Nhasi vanhu vakawanda vari kupemberera kuti Perensire afa. Haana kuenda uyu afa, haana kunaka munhu uyu, apedza vanhu vakawandisa. Ende unoziva kuti Mwari anoita kuda kwake, but akatinonokera apa. Sezvo anonoka kudai, taikumbira kuti dai atora vamwe vacho. Vakawanda atore vamwe vacho, timbowana ruzororo tikare zvakanaka.
Mutevedzeri wemunyori mubato rezapu vaMujobiza Nuku vati varwadziwa nekufa kwavashiri sezvo vafa vasina kugadzirisa nyaya yeguku rahundi sezvakaitawo vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Iye ndiye munhu chaiye chainge ari the chief architect, vachishanda vese navaMnangagwa vari pano. Nyaya idzodzidzi dzakatsvairwa pasi pemakapeti vachingoti moment of madness. Asi chokwadi ndechokuti panofa munhu nyaya haiori. Nyaya yaifanira kunge yaenderera mberi kuti ivo varume ava vabudire pachena vachitaura kuti izvo chinangwa chavakaita chokuraya vanhu vekumatebeleland, maZapu members and maZipra members, changa chiri chei. Chokwadi chacho ndechokuti wanga uri utsinye wokuda kuona kutoti bato nevanhu vekumatebeleland especially maNdebele vanga vari vanhu wo a threat kwavari, especially in terms of utungamiri hwavo. So vakaona zvakakodzera kuti vari zviri nani kuti vaponde vanhu vaurai, almost to exterminate the whole society. Isusu seZapu hatisi kuchema ivo ba, tiri kuchema avakaurayiwa makore iwayo, vatiri kuti havasizombofa vakabozowana justice.
Mutevedzeri wemutauriri webato reTransform Zimbabwe vasungai mazando vati pane zvakawanda zvavanga vachitarisira kuti vashiri vasiye vagadzirisa, zvikuru sei nyaya yeguku rahundi uori pamwe neupfumi hwenyika.
Isu seTransform Zimbabwe tine zvimwe zvinhu zvakawanda zvataifungidzira kuti vaPerence Shiri vaizotisiya mune rinopasi zvagadziriswa. Tine nyaya dzakaita sedzeguku rahundi, matebeleland and midlands. Tine nyaya dzakaita secommand agriculture, the transparent around the funds of command agriculture. Tine nyaya dzakaita secorruption yatiri kutaura mazuva ano kuti corruption iyi ngaiwanikwe ichipera. Taiva netarisiro yokuti vaPerensiri vasati vatisiya zvinhu zvese izvi zvaiwanikwa zvagadzirwa uye zvanakira nyika yedu yeZimbabwe neramangwana revanosara.
Vakafanobata chigaro chemutauri weZANU PF vaPatrick Chinamasa vaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo rarasikirwa zvikuru negamba rehondo yerusununguko uye munhu anga achishanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika munyaya dzekurima. Vatiwo hondo yapera, vashiri vakashandawo zvakasimba kuchengetedza nyika vachitungamira mauto emuchadenga. Hatina kukwanisa kutaura neMDC Alliance kuti tinzwewo pfungwa dzavo nekufa kwavashiri. Zvichakadai vaMnangagwa vati kuradzikwa kwavashiri kucha ziviswa mukufamba kwenguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.